Mutongi wedarira magistrate Muzvare Yokai Dzuda vatura mutongo kuti mwana uyu ane makore 11 atongwe pamwe chete nevamwe vasungwa ava vachitahana kupa dare zvikonzero zvinonwisa mvura. Gweta reJustice for Children riri kumirira mwana uyu. Muzvare Pamela Musimwa vati havana kufara nemutongo watorwa nedare, vachiti mutongo watorwa nedare uchaita kuti mwana uyu aite mazuva akawanda asingaende kuchikoro sezvo achidzidza kuchiredzi kunove chinhambwe kubva muHarare. Muri kunzwi kwanyaya iyi kumatare.
Saka nhasi mwana azopiwa date remusi wa 3 February. Izvi hazvina kutifadza nenyaya yekuti mwana uyu anofanirwa kunge achienda kuchikoro, anodzidza kuchiredzi form 4 student. Ende tikatarisa musi wa 3 February patori padhuze nanhasi, nhasi ndi 19 February. Saka tikatotarisa anonge asina chaadzidza, especially tichitarisa kuti akatokanganisika kubva zvaakasungwa kusvika pari zvino anga asiri kuenda kuchikoro. Saka seJustice for Children tongoti pane kodzero dzevana dzakawanda dzinokanganiswa even nevari kufanirwa kunge vachichengetedza vana mukati mumatare.
Muzvare Musimwa vati vachakwidza nyaya iyi kumatare epamusoro sezvo vachiti kodzero dzemwana uyu dzinofanira kuchengetedzwa.
Tine tarisiro yekukwidza nenyaya iyi kupa kudare repamusoro nenyaya yekuti hazvina kutifadza sematsanangurira andamboita. Mwana uyu ari kutoramba achikanganisika, especially kodzero dzake, kodzero yekudzidza iri kuramba achikanganisika. Gore rino tiri kutarisirwa kuti anga achinyora, asi kubudikidza nezviri kuitika izvi anokwanisa kutovhiringika pakunyora kwake.
Zvichitevera kuchema chema kwemagweta evasungwa ava, avo vanosanganisira mumiriri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya pamwe nevanomirira budiriro mudare iri vaKosta Machingauta kuti vasungwa ava havasi kupihwa chikafu nekuwaniswa nemishonga yavo nenguva. Mutongi wedare atora mutongo wekuti vasungwa ava vapihwe chikafu nemishonga yavo pachitevedzerwa mitemo inoshandiswa nevekumajeri uye kuti vakwanise kupihwa chikafu kana vari pamatare. Mushure memitongo miviri iyi, mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive vaenderera mberi nekupa humbo womudare vachiti vasungwa ava vakodzere kupihwa mukana wokutonga vachibva kudzimba dzavo pamusana pekuti vachiri kutsvaga vamwe vanhu vane chekuita nemhosva iyi. VaGarauzive vatiwo vasungwa ava vaiimba nziyo pamwe nekuita maslogan ebato ravo zvakakonzera kuti mubudiriro musave nerunyararo. VaGarauzive vatiwo vasungwa vazhinji vari panyaya iyi kusara kwavaChibaya avo vanogara kuGweru vanogara pedyo nenzvimbo yakaparirwa mhosva. Vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa ava, VaGarauzive vatenda kuti mapato ezvematongerwo enyika ane kodzero dzekuita misangano asi vanofanira kupihwa mvumo nemapurisa. Vakati musangano wakaitwa nevasungwa ava pamba pavaMachingauta wakanga usiri pamutemo. VaGarauzive vatiwo havazvizive kuti makomiti emapato haasungirwe kutsvaga mvumo emapurisa kana achida kuita misangano yavo asi vazobvuma izvi mushure mekukweshana nemagweta. Vati humbowo hwavainahwo ndehwekuti vasungwa ava vaivepo panzvimbo yavanonzi yakaparirwa mhosva pamba pavaMachingauta vari mumusangano unonzi waisave pamutemo uyu uye vamwe vevasungwa vakasungwa vari mumugwagwa unopfuura nepamba apa. VaGarauzive vatenda mudare kuti zvavakanyora mumapepa avo zvokuti ngaapinde hake mukomana chamisa chete chete hainganzi imhosva. Rimwe remagweta evasungwa ava vaUbert Mandinde vati mupurisa ari kupa humbo wokudare uyu haana mhosva yaari kuburitsa pachena.
Chinhu chataburisa mudare ndechekuti ivo vakanga vasiko kubudiriro vari kutaura zvavakaudzwa, asi mhosva chaiyo haichanyatsobuda kuti ndeipi nekuti vamhike neni taedza kuburisa pachena kuti mutemo uyu, musangano uyu wanga uri pamutemo, this was not an illegal gathering. Uye mhosva chaiyo chaiyo hatisinyatsoziva kuti kuimba here kuri kunzi kwaiitwa nevanhu zvakanyorwa pacharge sheet kuti vanhu vaitaura nyaya yekuti anzi chingaapinda hake mukomana 2023 chamisa chete chete. Saka tambobvunzurudzwa kuti ndipo pane mhosva yacho here.
Mutongi wedare ati nyaya iyi igodzoka kudare mangwana apo vasungwa ava vakatarisirwa kuenderera mberi nekukumbira dare kuti rivape mukana wokutonga vachibva kudzimba dzavo. VaGarauzive vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa ava. Vasungwa ava vakasungwa vari pamba pavaMachingauta vakapomerwa mhosva yekuita musangano pamba apa vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act havasungirwe kutsvaga mvumo kana vasiri kuita musangano weveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.